takafonerwa nezuro maneri nemapurisa vakati chiuye 3-4 tikanditiuye kumapurisa ndobatauya nhasi na10 o'clock kutaura kwava vakaita saka tasvikapo vatanga kutora mastatement ezvakaitika kutora all those process anoitika kana masungwa nemapurisa mafingerprints nokutora mastatement ndobva leta vazotiti kanzi kune vamwe venyu vasipo mungatibatsirawo kuti vauye ndobva vatipa list yevamwe 10 vakatikumbira kuti vauye ndobva taitoita tatotuma vanhu kuti vavaite vavadaidze kuti vauye and they all complied vakabva vauya saka tapedzisira tava 14 tikatorwa mafingerprints mastatement tese 3-14 all of a sudden ava manheru vakabva vataura kuti apiwa directives kubva kumusoro yekuti hamuchakwanisi kudzokera kudzimba dzenyu mava kurara pano pamwe kana zvikaita muzoenda kucourt mangwana.
Saka mhaka yamuri kupomerwa ndeyei?
Tiri kupomerwa mhaka yepublic violence yokukonzeresa mhirizhonga pamiting. Asi zvanga zviitika patachitori mukati momo kune vanhu vakatouya vakaripota vakatoya vakatoripota kupolisi unoku vatatozosunga navo mukadzi anonzi Edith Moyo the provincial treasurer wevulawa youth as MDCP vulawa youth assembly akatoripota iye kuti she was assaulted abva atosunga ari iye as I speak right now atori mukati atodzeniwa debe wacho vakachitouya papolisi vanhu vatatiri ku law and order achingopinda in and out but nothing happened to her despite that there are documents that are there.
Saka muri kukamba yemapurisa ipi?
Tiri pa law and order Bulawayo police central police.
Saka mune magweta here amuri kushanda nawo?
Tinawo magweta atiri kushanda nawo.
Saka imi muri kutambira sei mhaka yamuri kupomerwa iyi? Muri kuibvuma here kana muri kuramba?
Hatisi kuibvuma, we deny the charges because we were never involved in violence during that very day. None of our members that are arrested here was involved in the nemhaka pamusoro peviolence yakaitika musi wacho.
Saka zviri kureva here kuti kukuchengetedzai kwavaita mapurisa uku kwakureva kuti mutori nemhaka yamaa kupomerwa?
Ndozvavari kutaridza ivo. What happened if you want to know more about what happened so what you know kuti members edu aivapo akaenda ku office aitenda ku meeting yanga yadaidzwa ye province vavamwe vake national elections directorate yanga yadaidzwa ndobva vasangana pane meeting yanga isingatozikamwe ne province kuti iri kuitika pa office ipapo saka this ndobva kazoitika zvakaitika zvacho izvozvo to some of them but vanhu vari panapa were never involved in any violence yaiva ipapo vati vari kungovictimiza chete leadership yeblawa yeprovince.
Wamunofunga kuti ari kushungurudzai ndiani ipapa kana muchini muri kuvictimiza?
Ndatingazivi kuti anoshungurudza ndiani but what you can only tell you is that vanhu vakasungisiwa varova vanhu umwe munhu anotori ne 25 stitches dzaakaitiwa are admitted kuhospital izvizvi vanhu vakasungisiwa varipotiwa kumapurisa havana kumbosunga variko out there Abednego Bebe na witness naalfred Nwe vari out there vakasungisiwa but havana kumbosunga. Mapurisa anga ari panapa atiudza kuti vawana instruction from above kuti vasati release.
Saka matoiswa kumasales here kana kuti muchakangomira muri kumahofisi
emapurisa? Law and order tamirira kuti tiiswa kumasales but the decision has been made.